Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukazi 23/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vechidiki veZanu PF vanofora Mbulawayo vachitsigira mutungamiri wavo vaRobert Mugabe avo vari kuitirwa mabiko kuMatopo neMugovera.
Vanhu vopesana maonero avo pachirongwa chekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vaMugabe vadome mukuru wevatongi vematare.
Sangano revashandi pasi rose reILO rinopinda munyika kuzoona kana mitemo yevashandi ichiremekedzwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Chikwata chepamusoro-soro chesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO chehigh level mission chiri munyika kuti chione kana hurumende iri kutevera kurudziro yakaitwa muna 2009 pamwe negore rapera munyaya dzevashandi. Chikwata ichi chinonzi chakasangana nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU chakazosanganawo nevamiriri vehurumende kuti chinzwe kana paine zvadzidzwa pazvinyunyuto zvakakwidzwa nevashandi kusangano iri. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo rakasvitsa zvinyunyuto zvakati kuti kwaelo zvinosanganisirawo mutemo weLabour Act posa kushungurudzwa kwevashandi vanenge vachitungamira masangano evashandi nezvimwe.
Asi vamiriri vehurumende vanonzi vakaudza chikwata ichi kuti hurumende iri kutora matanho ekuzadzisa zviga zvayakatemerwa zvikuru pamutemo wevashandi kana kuti Labour Act. Asi vamwe vanoti hapana chikuru chatichaitwa nehurumende panyaya yeLabour Act zvikuru sezvo zviri kuitwa zviri kutodzvinyirira vashandi. Chikwata ichi chinonzi chakakurudzira kuti hurumende itambire zvakare nyanzvi dzeILO dzichauya munyika kunoongorora kana zviga izvi zvazadziswa pasati paitwa musangano mukuru weInternational Labour Conference. Chikwata ichi chiri kutarisirwawo kusangana nevashandirwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Hongu, taita musangano nevatumwa kana kuti macommissioners akaunzwa munyika kuzoongorora kuti marecommendations akaitwa nguva yapfuura neILO kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuteedzera. Zvinhu izvozvo zvazoitwa here? Hurumende sezvo yakapromisa kuti ichakwanisa kuteedzera zvirongwa izvozvo, zvaiitwa here? Saka nezuro wangu uri musangano wokuongorora kuti ndezvipi zvaiitwa ndezvipi zvisina kuitwa, tapasi nenyaya dzese idzodzo dzakataurwa panguva yakapfuura iyoyo.
Saka chikwata chakaona here Zimbabwe yatevedzera zvakanga zvakurudzirwa neILO izvozvo?
Hatisati tapiwa report vange vachibva kunosangana nehurumende. Isisu tavapa zvatinoona sevashandi. Ndisu takamhanara nyaya dzakaita kuti vakwanise kuzouya panapa. Hatizivi kuti pavanozonyora ripoti yavo inobuda yakamira sei. Isisu takangotaura zvedu kuti zvinhu zvakamira sei munyika patinotarisa nezvakataurwa necommission iyoyo nguva yakapfuura muna 2016.
Zvii imi zvamaiona zvisina kugadziriswika zvakaita kuti mumhangare kuILO?
Chekutanga, isisu taigunun'una nenyaya yemabatirwo ari kuitwa vashandi. Saka aino yakaita ma recommendations akafanana nekuti labor act inobata kudzidzana kwevashandi nevashandi zvinofanira kugadziriswa nyaya ye public service vashandi vehurumende vanofanira kuva vachipiwa mukana wokunegosheta tingati collective bargaining ndizvo nyaya dzataurwa nezuro
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muHarare nestudio 7
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuchinoi apo vanhu varatidza kupesana kukuru pamusoro peurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti mutungamiri wenyika apiwe masimba ekudoma ega mukuru wevatongi vematarehedzi mhosva kana kuti chief justice mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera
vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemutemo nekuvandudzwa kwayo vamwe vagari vemuchinhoi vatavaone paine chakaipa kuti mutungamiri wehurumende vadome chief justice wavanoda mumwe mugari wemuchinhoi vaclemens zata vati sezvo mutungamiri achisarudzwa neruzhinji rwevanhu munyika anofanirwa kusarudza chief justice waanoda
ukaita munhu wokupiwa munhu iyeye anogona kumanyupuletwa kana kuinfiltretwa nemari wopedzesera iwewo zvauri kufungidzira kuti tofanira kufamba takadai iye abhizi kudhiga iwo saka as a result munyika munotanga kuita nyonga nyonga saka tiri kuti isu kana munhu akapiwa simba nevanhu rokutungamirira iye simba iroro ngarimugonese kusarudza vanhu vekushanda navo kuti nyika ienderere mberi
izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wemuchinhoi amai pressure zvizvou avo vati vamugabe vanofanirwa kuzvisarudzira mukuru wevatongi wavanoda kuti vagone kushanda zvakanaka
sarudza varg gabriel mugabe ndo vanofanira kusarudza justice wavanofanira kushanda navo vakamirira vachivapa mazano anoita kuti nyika ienderere mberi tapedza
asi vamwe vakaita sava Justin Munyaradzi vati chipatapata chiri kuitwa neparamende chekuda kuvandudza bumbiro remutemo rakabva muvanhu hazvina maturo vamunyaradzi vati hurumende inofanirwa kuvandudza mimwe mitemo inosvika mazana matatu kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika isati yafunga kushandura zvakabvumiranwa neveruzhinji
vechidiki vatiri kumirira vari kushamisika zvine kumhanyamhanwa kuda kuitwa kuti tivandudze bumbiro remitemo yedu isu tichine imwe mitemo inosvika iyo mazana matatu se300 laws saka zviri kutishamisa zvekare tiko kuministry of justice ikoko chiko chiri kumboitika kuti mumhanye mhanye kuda kuti takuda kuvandudza bumbiro remitemo isu tichine imwe mitemo mizhinji iri kuda kuti alainwe constitution yedu yenyika
musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika 150 uye wanga uine kushorana nekunyombana kukuru zvichienderana nekuti pfungwa dzinenge dzapiwa dzabvumirana nevanhu vakawanda zvakadii sachigaro wekomiti yeparamende iyi vaziyambe ziyambe vabvuma kuti pane mifungo miviri panyaya yekuti mutungamiri wenyika adome chief justice here kana kuti kwete pamisangano yose yavakaita misangano iyi yakatanga muHarare svondo rapera vanhu vachiramba kutambira kuvandudzwa kwebumbiro iri izvi zvakaitikawo kunzvimbo dzakawanda dzakashanyirwa nemakomiti aya uko veruzhinji vakati bumbiro harifanirwe kuvandudzwa kuitira kuti munhu mumwe chete apihwe masimba akawandisa muzanu pf hamunawo kuwirirana panyaya iyi sezvo chikwata chinonzi generation 40 chiri kutsigira kusarudzwa kwemukuru wevatongi anenge abvunzurudzwa nejudicial service commission iyo inoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti adome chief justice asi chimwe chikwata chinonzi team lacoste icho chinotsigira mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa chiri kutsigira urongwa hwekuti vamugabe vadome vega mukuru wevatongi vematare nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chikwata cheg40 chaiswa panguva yakaoma sezvo zvisingaite kuti chibude pachena chichishoropodza mutemo unopa vamugabe masimba ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vechidiki vebato rezano PF vafora migwagwa yemubulawayo nhasi mangwanani semucherechedzo weruremekedzo kumutungamiri wavo vaRobert Mugabe avo vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nemusi wechipiri. Mabiko ebavhude ravaMugabe achaitwa nemusi weMugovera kumatopo munzvimbo iri makiromita makumi maviri kuchamhembe kwakadziva kumadokera kweguta reBulawayo. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Boka rechipiki webato rezanu PF vanechitsama vachiperekedzwa nemabhende emapurisa nechiuto vafamba kubva paStanley Square mumusha wemakokova kusvika pakapa Kepa City Hall. Munyori wezvemabasa ekushanya muboka revechidiki muzanu PF muzvare Betty Dliwayo vatenda vamwe vaone kufora uku vachiti zvinoratidza rutsigiro rwavo kuna vaMugabe. Fora uku kwaitika apo vamwe vabereki vemuMulawayo vange vachitsutsumwa nedanho raive ratorwa nebazi redzidzo nezuro rekuti zvikoro zvemumatunhu eMatabeleland zvivharwe nhasi namangwana kuchigadzirirwa mhemberero yebavhude ravaMugabe. Bazi redzidzo rakazozivisa nezuro manheru kuti vana vechikoro vanofanirwa kuenda kuchikoro semazuva ose. Asi nhasi vana vakawanda havana kuenda kuzvikoro sezvo vazhinji vavo vasina kunzwa chiziviso ichi. Mumwe mbereki angozvidoma nezita rekuti Makombe ashora zvikuru vebazi redzidzo achiti mhemberero dzebavhude remutungamiri wenyika hadzifanirwe kukanganisa dzidzo yevana vechikoro.
Of course, kuti birthday re-celebrate, it's okay. But you know, my priorities now, recently they were said to be anzi, pass rate yeMatabeleland was very low. And this also, kanatakata risa, you know, is not a contributor to that. Because if they had to say, kuti birthday bash, yeah, holiday, wana wachikoro, it should be all over, not Matabeleland yet. Because it seems like it's only Matabeleland which has been pointed out, kuti havasaende kuchikoro.
Zvichakadaro, vakambo wegurukota rezvekurongwa kwehupfumi fumi wenyika vankosana moyo vanoti vanhu munyika vafanirwe kuve vachitambura sezvo Zimbabwe ine hupfumi hwakawanda kubva muzvowanikwa zvakasiyana siyana. Vachitaura neStudio 7 nezuro muBulawayo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, vamoyo vakati kutambura kuri kuita vanhu kuri kunyanya kukonzerwa nekwavakati kushaya hanya kwevatungamiri, vakatiwo vaMugabe vangadai vasiri kuitirwa mabiko ebavhude ravo panguva yakadai.
Vanhu vari kushupika, vanhu vari kushaya zvokudya. Kuti munhu atore mari inopfuura 2 million ichiitwa our birthday, pamafambiro ari kuita zvinhu munyika iye zvino, hazvina zvazvinoreva kwandiri. So ini ndanchifunga kuti dai vanga varegera kuita chinhu chakadaro, varakidze kuti vari kunyatsoonawo kuti ruzhinji rwavanhu ruri kushupika. Hazvifaniri kuti ivo vaende vachinoita mutambo wakadaro kunge kusina zvinhu zvinoshupa munyika.
Vamoyo avo vari kutungamira sangano rinonzi Mandela Institute for Development Studies riri kuSouth Africa vakaramba runyere kuperwe kuti pane rimwe bato rinopikisa riri kuedza kuvakwezva kuti vagokwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika musarudzo dzegore rinouya. Vamoyo vane zvinzvimbo mumabhodhi emakambani akasiyana siyana kusanganisira ari kunze kwenyika uye munhu anoremekedzwa zvikuru munyaya dzemabhizimisi pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunipenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeSomalia Adoma mwe mkuru wekambani yemafuta uye akambove mkuru wesangano rinopa rubatsiro kuti ave mutungamiri wehurumende. Vahasani Ali Khaire vachatarisana nedanho rekusimbisa hurumende pamwe nekutsigisa nyika iyo iri kunetsekana nekusanaya kwemvura pamwe nevapanduku yeAl-Shabaab vanodyidzana neIslamic State.
Ungororo itsva yesangano renhau reCBS News inoti nyaya yekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica ndiyo iri pamusorosoro pematambudziko akakosha akatarisana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nedare reparamende. Zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvezvarwa zveAmerica zvakabvunzwa zvakapindura kuti nyaya yekupinda kwevanhu munyika ndiyo yakakosha uye inofanira kugadziriswa navaTrump nedare reCongress.
Mauto eIraqi ari kutsigirwa neAmerica apinda munhandare yendege huru yeMosul yanga iri nzvimbo yakasimbisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mauto achishanda nezvikwata zvinochimbidza kuenda kune njodzi, mapurisa enyika pamwe nezvikwata zvinorwisana nemagandanga vapinda munzvimbo iyi pamwe nekamba yemauto iri pedyo mangwanana anhasi.
Makaterera kunepfenyura yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kunyange hazvo vamugabe vakashora vamwe mubato ravo vachiti havaone paina angakwanise kutungamira vakaratidza kuti vane chivimbo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezvavari kuita mubato. Izvi zvapa vamwe kuti vafunge kuti vamugabe vanoda kuti amai Mugabe avo vari kunzi vari kuchimwe chikwata chinonzi Generation 40 vanodawo kutungamira. Mashoko aya anotsinirawo zvakambotaurwa navachipanga zvekuti pari kudiwa mumwe munhu wemhuri yavamugabe kuti atungamire nyika kana vamugabe vachinge vaenda pamudyandigere. Asi mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, avo vanoonekwa sevanotsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoti izvi hazvifaniri kuitika.
Tapinda mudynasty manje ne cultism iya.
Muzvinafundo dzinotyiwei vanotsinira mashoko ekuti vamugabe vanoda kuti wemhuri yavo atore chigaro nekuti vanotya kuti pakangoya mumwe munhu anogona kuzofukura hapwa.
Ndinofunga vane chido chokuti mumwe wemhuri yavo atore wavanenge vagutsikana kuti haazovafumuri haazoita kuti zvinenge zvakawanda wanda zvibude pachena.
Vamahiya vanotiwo sevari wehondo yerusununguko vane chisungo chekuti vamunangagwa vachatungamira bato reZANU-PF kana vamugabe vachinge vasiya basa.
Even nyaya yesuccession yatiri kutaura iyi ndosaka isusu patakanga tichirova hondo yechimurenga takainda kumisha vanozvinzwa vari kumisha vanozviziva kuti vana Comrade Moto kana kuri kwana Murei woko kwana Chenda Mbuya wakutanda Chikore neinyanga vaiziva kuti taitaura party structure ndini ndaidzidzisa tichivaudza kuti mukuru wedu ndevamugabe achateera vari kuteera izvino ndevamuzenda ivo vasipo asi anozoteera ndevamunangagwa kuchizouya vana mutumbuka panyaya dzedzidzidzo. Succession yanga yagara yakatiitwa kare kunze kwenyaya yedynasty kana iriyo ingade kuvapo haipo zvishuwa.
Asi vamwe vainge vari vakuru vakuru muhondo yerusununguko vanamba kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti hapana chisungo chakadai chekuti vamunangagwa ndivo vainozotungamira. Vati munguva yehondo pakaputsika dende rine mukaka sezvo painge paine dzimwe hwitakwi dzakaita savatongogara nevamwe vaiva vakuru vakuru kuna vamunangagwa. Asi vati havo vakarwa hondo yerusununguko vakawanda vemuzandla vari kutenderana kuti amai Mugabe havafanire kutungamira nyika uye vari mushishi kutaurawo nevezipra vachitarisira kuita musangano mukuru mwedzi unouya. Asi vati havasi vose vari kutsigira vamunangagwa sezvo vari kuvapomera mhosva yeugwara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vayambirawo kuti panogona kumboita bata murefu bata mupfupi kana vamugabe vakafira pachigaro.
Mapisa iwayo I think that's inescapable. I think pangangowanisi nekurwisana but probably for a short period.
Asi vati havo vamunangagwa ndivo vari pedyo pedyo nechigaro chamambo kana vamugabe vachinge vafira muhofisi.
Kuti zvimwe mwe rufu I think you know vamunangagwa vari padhuze vari padhuze munhu agara nevamugambi for a long time so I think vari best position to take over but if ari ma circumstances amwe asi erufu then zvimwe tsoro dzacho dzingangova dziri more complicated.
Kunyange hazvo vamugabe vari kuti mutungamiri anobva kuvanhu nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti munyika munogona kusagadzikana kana vakafira pachigaro uye vanofanira kudoma achatora tsvimbo dzavo kana kurega vanhu vachisarudza vavanoda kwete kupinza nyika muna taisireva kana kuramba vachiti ngoma ndedzemiti kana dzikatsemuka tinoveza dzimwe.
Tinokukwazisai watereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chionesto Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na mukoma Sineke Sibanda weCampus Moments Magazine. Wakadi hako Sineke. Makatanga sei zvekuti Campus Moments Magazine.
Moments Magazine yakatanga mune chidiki ndikati chaive for handiti but takangofunga kuti tofanira kutoita something chatogona kutobatsirira on kana kuti kutoshare nemamwe mayouth.
Mukushanda sei nemamwe mauniversities?
Saka pari zvino tinotoshanda nemauniversity ari muzimbabwe tine mastudent anokontributa achinyora mumagazini yedu meaning kuti vanenge vachitongosheya maexperiences avanosangana nawo muzvikoro vavo zvakasiyana-siyana. Tine vanhu vanobva from Zimbabwe vanonyora Midland State University, University of Zimbabwe, Africa University nemamwewo mauniversities and iyezve hatisi limited muzimbabwe nefani kuti tine vamwewo mastudents anonyora achibva from other colleges like tine student from Turkey, Belgium, Nigeria, South Africa. Saka tiri kuedza kuti tinge tichikura tichiwaidzana network iyoyo vari mumauniversities.
Chokupedzisira, chii chaungade kudza vechidiki vakateerera?
Mayouth ngative innovative and ngative to express ma talents atinosangana nawo muupenyu kuti tinge tichivaka zvinhu zvakati sembei zvichazobatira neramangwana redu.
Mazvita nekuve nesu.
Okay, no, ndinotenda zvikuru nokubatanawo wemeni yangu.
Saava vanga vari mukoma Sineke Sibanda ine ndini Chionesto Jani muchirongwa chedu pindai mudariro.
Chikamu chedu chemitambo. Nhasi mukuru wesangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA vaGianni Infantino vari kutariswa kuve pamabiko amanhero ano ekupemberera kusarudzwa kwavaPhilip Chiangwa semutungamiri weCOSAFA. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pamusoro pava Infantino, munyori mukuru weFIFA muzvari Fatima Samora pamwe nevakuru vemasangano anotungamira nhabvu munyika makumi maviri neina dzemuAfrica vari kutarisirwa kuve pamabiko aya ayo ari kubatanidza zvekare kupemberera kusvitsa makore makumi mashanu nemasere kwavaChiangwa. Asi masikati anhasi vaInfantino vanga vasati vasvika muHarare vachinzi ivo vari kusvika manheru ano vachinanga kumabiko aya ayo ari kuitirwa muHarare. Sachigaro wevari kuronga mhemberero iyi vachamuchiwanza vanoti haisi ungano yenhabvu asi yekupemberera zvakaitwa navaChiangwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti gungano iri nderekuzeya pamwe nekuona nezvesarudzo yemutungamiri weConfederation of African Football iyo iri kuitwa mwedzi unotevera. VaChiangwa ndivo campaign manager wava Ahmad vekuMadagascar avo vari kukukwidzana navaIsa Hayatu vekuCameroon pachinzvimbo chemutungamiri weCAF. Sangano reCOSAFA iro rinotungamirwa navaChiangwa rakabuda pachena kuti riri kuisa mavhoti aro
kunava Ahmed vachiti vari kutsvaga zvekare rumwe rutsigiro kubva kune East and Central Africa avo vane vatungamiri vari kutarisirwa pamabiko amanheru anhasi zvekare. Vahaya tu havana kukokwa kumabiko avachiyangwa aya. Vachiwanza vanoti vakaita rombo rakanaka rekuti pavakakoka vaInfantino vaive vasina kubatikana izvo zvaita kuti vabvume kuya pamabiko aya. Vahaya tu avo vanove zvekare mumwe vatevedziri vaInfantino vanga vachitungamira CAF kwemakore makumi maviri nemasere apfuura. Vasati vasimuka muHarare mangwana vaInfantino vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi vanotengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Ndanzwa merekurira
Esi
ya pane watakundo fushira
Tia
nuwa tunga mira Tia nuwa funga unati chene seranzira
Chene zanzira
Hajite zembe nyama Shunote zemba pakatipe hana Choku ita apana
Mwaka
kungo nirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Na panuru watamo
Shende takure
Ndiyambute
Ndiyambute
Ndiyambure
Ndiyambure
So matura ambuya matura sekuru wapana kacheche kauya So matura mukoma matura mtati yenama wanducha egona Misoti yanda chie manja satakunga Tumira ingirozi netontakura Irindozi eipaita atanangura Irinjozi yangi kurira amainda gura Diyani ya chandira ira Yakunge nzimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
ndangomerekurira Esi ya pane watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga unati chenesera nzira
chenesa nzira
hazviti dzembe nyama tinoti dzemba pakati pehana chokuita apana
apana
kungomirira mere ya mangwana
mere ya mangwana
Putre na panorwa tsamonga munoti putre kunenzirayo
nako kambo pano dzimba moyo kubva kuna Winky D na senior superstar Oliver Tugumtugudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezongo yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vechidiki vezano PF vanofora mulawayo vachitsigira mutungamiri wavo vaRobert Mugabe avo vari kuitirwa mabiko kumatopo nemugovera.
Vanhu vopesana maonero avo pachirongwa chekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vaMugabe vadome mukuru wevatongi wematare.
Sangano revashandi pasi rose reILO rinopinda munyika kuzoona kana mitemo yevashandi iri kuchengeta iri kuremekedzwa pamwe nekuvandudzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindevele.